This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7. Manera nasi uri musi wesvondo ndira 11 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com kana pa Facebook page yedu inoti www.facebook.com/voashona. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano revarayiridzi rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwekuramwa mabasa pachavhurwa zvikoro. Mumwe vagari vekuchinyamukwakwa kuchisumbanje vekurohwa nemapurisa anotaura pamusoro pechiitiko ichi.
Zvekurohwa ndakarohwa ndakakuvara zvakaipisisa zvokuti ndakarohwa zvokuti vakatadza nokundiendesa kuchipatara.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino Studio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America, uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti kunyange hazvo nengo dzaro dzakazokwanisa kuwana mari yemabonus yakanga ichimbonetsa, harisi kuzoshanduka kubva paurongwa hwaro hwekuramwa mabasa senzira yekuratidza kunyunyuta kwaro nekwarinoti kubatwa kwevashandi vehurumende nehurumende. Munyori mukuru wesangano iri vaRaymond Majongwe vanoti masangano anomirira vashandi vehurumende ari pasi peApex Council akasangana nemusi wechina akasunga kuti patorwe matanho uye ari kutarisirwa zvakare kusangana svondo rino kuti abude nezvisungo zvekupedzisira. Mamwe masangano anomirirawo vashandi vehurumende vakaita savana chiremba navana mukoti akaratidzawo kutsamwa nekusawaniswa mari dzemabhonasi paine nguva. Sangano rinomirira vana mukoti muHarare rakazivisawo kuti rinogona kupinda mukuramwa mabasa kana hurumende yakanga isina kuvapa mari idzi. Ngatinzwei hurukuru yataita navamajongwe.
Tine kututsumwa neshungu zvikuru nekutsamwa kuri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kurespekta, haisi kukoshesa vashandi vayo. Nekuti iye zvino tatarisa nekuvhurwa kwezvikoro hatizivi kuti tiri kunotambira mari, hatizivi kuti maconditions oservice atanga tichitaura nezvavo akamira sei. Hapana kana nhaurirano yaitika kureva izvo kuti hurumende yakungotitora, kwete nekuti ndiri kushora. Tangofanana nevashandi vemumapurasi, tangofanana nevashandi vemugwagwa vanongozviendai munoshanda, toita kunge taakuita food for work, taakuita kunge vanhu vasiri maprofessionals. Ende hurumende yedu iyi taakutoona kuti zvese zvaikutaura zvekuti zvimaaseti zvekuti zvinhu zviri kuonyorwa pabepa hairespekti vashandi vayo. Ende yaakutopa mamwe vashandi vechichina nemanigeriani nevamwe vanhu vese simba rekudzvanyirira vashandi nekuti mari hadzibhadharwi nenguva, mabhonasi haabhadharwi, vashandi vanongobatwa sekunonzi imbudzi inongoponwa pauya vaenzi.
Tinoona kuti sangano renyu rakanga rakazivisa kuti pachavhurwa zvikoro mucharangwa mabasa. Pane chashanduka here tichiona kuti zvimwe zvamaichemera kana kuti zvamaikurudzira kuti hurumende igadzirise zvakaita sebhonasi makapiwa?
Hapana chashanduka. Kupiwa bhonasi risisashandi risisatengi ranonoka kuuya zvakangofanana nekunyimwa. Isu sePTUZ takaita chisungo chekuti tinoda kuita strike ende hazvina kuchinja. Chakatonaka ndechekuti Apex Council tese takabatana takaita musangano tikawirirana kuti tiri kuita strike. Chasara chete ndechekuti musi wechitatu ndopatichagara pasi zvakare towirirana zuva rekuita strike nemodality nekuti tine chita sei pa strike ipapo nepamusana pa takazoona kuti tikaita strike tiri tega sepitz tinenge tatumira vana vedu kuhondo havanetsi kutsvagwa nana sawarana nagondo nemapere nemakarwe anenge akagarira kuvaruma nekuvadya saka taona kuti tipinde tega hazviiti toda kupinda takabatana nevamwe ndozvatamirira kuti musangano uitwe muzvechitatu nekuti apa takutaura nezvi rimwe chete seapex masangano ese tiri pamwe chete
manga muchiedzawo zvakare kuti mugare pasi negurukota rezvevashandi pane zvati zvabudirira here
iwo ndo vanomeka decision kuona kukosha kwedu kana kusakosha kwedu asi ndinoona kuti kuramba kwavo humbi minoga wavo kana ushwindi hwavo hunenge huchikonzerwa nepamusana pekuti vanenge vachitiona sevanhu vasina basa asi rwendo rwuno tinoti aiwa masamba asiyana
munyori mukuru weptuz varaymond majongwe vari parunhare muharare nestudio 7 tabatawo mukuru werimwe sangano revarayiridzi rezimbabwe teachers association kana kuti zimta vasifiso ndlovhu kuti tinzwewo zvakabuda mumusangano wakaitwa weapex council uyu uye pamire sangano ravo panyaya yekuramwa mabasa
chikuru chakabuda musangano ndechekuti taakutozokumbira meeting naminista mutsva kuitira kuti tinzwe kuti iye minista ari kuti kudii nenyaya dzakawanda dzakara dzisina kugadziriswa dzimwe nyaya dzacho zvatiri kutaura ndezvekuti iye minista ari kufunga sei nenyaya yekusashandi kwesocial dialogue munyika muno asizve achasimudzira rini simba rekuti vashandi vatangezve kutaurisana nehurumende
tinonzwawo rimwe sangano rinove nhengo yeapex council reptuz vachitiwo vane urongwa hwekuti vangangoramwa mabasa kana zvikoro zvichinge zvavhurwa imiwo sesangano rezimta uye muri nhengo yeapex council mune zvamuri kurongawo here kuita panovhurwa zvikoro
aiwa izvo zvakataurwa sezvekuti vange vechikurudzira kuti vanhu ngavaite zvekuramba mabasa izvozvo vatisu sakati isu takapedza kuita nesavheti dzedu kusina kuwirirana pamusoro penyaya yacho iyoyo tichakurukura nenhengo dzedu kuti tinzwe kuti ivo vanofunga kudii nezvestrike iyo strike yacho inenge ichistrikira hani ichichiachivha chii zvatakaona nezvokuti vange vachifunga kuti tingaita inonzi solidarity strike kana solidarity strike inenge ichiitwa muchiita solidarity nevanhu vari mustrike aiwa kuistrikira kuti ine vanhu vasina kupiwa mabhonasi takazoona kuti izvozvo zvinofanira kuti zvitange zvasvika kunhengo dzetu tinzwe kuti ivo vanofunga sei nekutiite solidarity strike pamusoro kwekuti vana mukoti nemanesi vaana kumbopiwa chibhonasi nevamwe vashandi vehurumende vari mugeneral service
mukuru wezimta vasifiso ndlovhu vari parunhare muharare nestudio 7 mumwe wevagari vatanhatu vanonzi vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuparadza midziyo yekambani yegreen fuel vasamson mugovera vanoti vave kurapwa vari muchipatara chemutare general hospital vamugovera nevamwe vavo vaitarisirwa kumiswa pamberi pedare rekuchisumbanje nemusi wechina chapfuura asi magweta avo akazowirirana nevachuchisi kuti mapurisa akanga asina kubata nyaya yavo zvakanaka izvo zvakazoita kuti dhoketi ravo ridzoserwe zvakare kumapurisa vagari vekuchinyamukwakwa kuchisumbanje vari kunetsana nekambani yemafuta yegreen fuel vachirwira muganhu vamugovera vanoti upenyu hwavo vati vaomera sezvo mapurisa akatora midziyo yavo yekurimisa kusanganisira mombe pamwe nekuparadza zvirimwa zvavo
sezvo kurohwa ndakarohwa ndakakuvara zvakaipisisa zvokuti ndakarohwa zvokuti vakatadza nokundiendesa kuchipatara
makanyanyorohwa pai
vakatosvika kutotora badza rekusakurisa ndichitakura chibage changu chobva vatondirova muviri wese asi makumbo ndoakanyanya kuvairova mumajoini omumakumbo mubva muchiunu kusvika panotsika chaipo uchirova nemibadza rekusakurisa
saka makakuvara zvakadii mungatsanangura maronda amuinawo
maronda anokwana kuita 3 akaiswa mabhandichi izvezvizvi kozoti vapedza kurova vakazoenda pendaisakura pacho ipapapo vobva ramabarwa angu angareba kubva pasi tingati 3-4 meters kubva pasi ndobva vamadhibhurira pasi netrakita regreen freeway.
Saka imi zvikonzero zvamairoverwa uye zvamakasungirwa zvazviri zvei mhosva yamaipomerwa?
Mhosva yandaipomerwa yakatondishaya bhesi. Ndakati inini ndakuchechinda kuti ndiindiswe kukoti kwacho. Yonzikai ndiye public violence. Handichazivi kuti violence yandaiita ndinechisakura mumunda mangu ivhiolensi ipi, ndozvotondinetsa ngokuti yonzi public violence endi wakapinda mumunda yemakidhomu. Ndoti mumunda memakidhomu ndakapinda macho inini ndainga ndichisakura chibagiri, andambopinda mune nzimbe kuti ndakasvika ndikatema nzimbe. Ndopanditondinetsa namanje tiri kutoshaya kuti mhosva yandakaponderwa ndeipi.
Saka pari zvino muripi?
Pari zvino nditori pamutare kuhospital.
Saka iwo mapurisa akakurovai makakwanisa here kunge muchiziva kuti ndevapi?
Hainga akawandisa se ndakakwanisa kuziva ndewesapoti.
Saka mune matanho amunotarisira kutora here kune ivo vakakurovai ava?
Matanho anga varipo asi nokushaya kwemari zvinototinetsa. Dhozi izvozvi ndatorudza zvinhu zvizhinji nekuda kwemapurisa. Ndine mafoshoro akatanga kutorwa ndozouya izvozvizvi ndakatorerwa mapadza okusakurisa kuzoti mombe dzakatorwa zvinhakuma mapurisa wechisumbanisi. Saka matanho acho anotonetsa nekushaya mari kwetinoita.
Asi remangwana munoona rakamira sei panyaya yehondo yemiganho yamuinayo nekambani yemakdomi?
Ii, katosagadziriswa totoona itori yokutoti upenyu hwedu unonga hwakamira pakashata. Bhwezi tichatosara tichina kana niti nemabhurangeti okufuka nekuti vanongouya veitora zvese zveupenyu hwako.
Mati mamboedzawo here kugara pasi nemumiriri wenzvimbo yenyu uye kana makamboedza kuita izvi vari kuti nenyaya iyoyi?
VMP vanetangoti vanonzi vakasuspendwa sinzi vakavhoterwa vainoki porisingazi. Hatitovazivi nazvinoizvi kumeso kwedu kuti vari kuuya here kuvanhu kana kudii. Neko kutochemera tiitakwa tinongoona mapurisa achiuya kuti MP nakanzera hatisi kutoona kuti zvii zviri kumbotambika.
Vanga vari mumwe vevagari vekuchinyamukwakwa kuchisumbanje vaSamson Mugovera vari parunare mamutare nestudio 7. Yashika nguye kuti tikuendesei kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa naMuzvare naKaitsuro avo vanoita zvemafirimu nekunyorawo zvemafirimu izvozvi kana kuti yatingati script writing. Tinokutambirai nemufaro paStudio 7 muZvare Tsuro. Imi munoita zvemafirimu izvi mungatiudza kuti makatanga kuita basa iri rini?
Ndakatanga 2007 ndiri kuUnited Kingdom, but then ndakazouya muZimbabwe in 2010. That's when ndopa ndakatanga kuita mutambo wangu wekutanga.
Mutambo wekutanga uyu wainzi?
Wainzi The Long Night.
Wanga uri wei mukatitsanangurira zvishoma?
Inini ndinonyora atinango nyaya dzinoitika mumagariro evanhu, maonero atinongoita tsika dzedu nemagariro. Asi mutambo wandakatanga kunyora waive ndingangoti comedy ndo mutambo wachona. Saka ndingangoti waive wemukomana nemusikana vakasangana munzvimbo isingafungirwe nevanhu kuti vanhu vangasangane mutoilet. Vakavharirwa mutoilet imomo vakararamo usiku hwese vachitadza kubuda. Saka ingori ecomedy asi ine dzidziso yemagariro edu sevanhu vemuZimbabwe.
Tingati zviri nyore here kuita zvemitambo izvi muZimbabwe?
Tikati muZimbabwe pari zvino ndingati hazvisi nyore, asi isu tiri kuita. Nekuti kuve nyore kwazvo nekuoma kwazvo, kana chiri icho chinhu chaunoita ririro basa rako, unotongoita zvakadaro sezvinongoita vamwe vanhu vese vari kuita mamwe mabasa akasiyana siyana munyika munomu. Asi pari zvino handingati zvangu zviri nyore, zvakatiomi.
Ko, ndeipi imwe mitambo yamakazoitawo mushure mekuita wekutangawo?
Takazoita unonzi Think, uchiteerwa neunonzi Love Like This ne The Best You Never Had. Ndo mitambo yakatevera yakatotsikiswa ikapera ikabuda. parishina.
Saka munenge muchitengesera kupi izvo zvamunenge muchigadzira izvinyaya dzemitambo?
Parishino mitambo yese takaita iri online pa zollywood.com. Iri kutengeswa iri online. Then tinotengesera futi ku South Africa muzanzi Magic ETV station iri pa DSTV. Then ZBC yedu yemuno ndoo pamwe patinotengesera nema DVDs anongowanikwa mumashops around Zimbabwe.
Vakawanda vari kuchema chema nenyaya yepiracy. Hamusi kusanganawo here nematambudziko iwayo?
Iroro idambudziko risingatokwanisi kugadzirika parizvino. Ndo dambudziko hombe rinoita kuti tionetsekana nekubudisa mitambo yedu parizvino, nekuti piracy yakakura muZimbabwe muno. Enda ndifunge kuti ine solution yati yagadzirwa parizvino, nekuti hapana mutambo unobuda ukatadza kubatwa kupiracy.
Saka munenge muchishanda muri vangani?
Isu tinoshanda studio, Tatenda Studios. Saka kutatenda studios kune maemployees vanoshanda, maproducer, maeditors, maDOP nemacameramen. Saka handingataure specific number zvangu, asi kungoti studio itoripo inoshanda yakakwana studio.
Saka munenge muchingoita zvemafilimu here apa kana kuti pane zvimwe zvamunenge muchiitawo?
Tinoita zvakasiyana-siyana. Tinoita maadvertisements, tinoita mamusic videos, tinoita madocumentaries nemacorporate functions.
Ko, munoshandawo sei nevechidiki kuti muvabatsire mune zvese zvamuri kutaura izvi?
Pari zvino tinoti pose patinodzikisa mutambo mutsva, tinowanzoshedza vana vekumayunivhesities vari muprogramu yefilming nearts. Magraduates vachangobva kuarts, nekuti vazhinji vachona semuno muZimbabwe dambudziko ririmo nderekuti vanenge vakadzidza yatingati theory, yavanongoita zvekuverenga nekunyora vasina practical yekunge vari panzvimbo vachibata basa iri remafilimu. Saka isusu pese patinotsikisa mutambo munyowani, tinowanzokurudzira nekukoka vechidiki vanenge vachibva mayunivhesities ari muno muZimbabwe kuti vasvike vomboita hands on vachidzidzira basa irori semaitiro atinenge tichiita.
Mubvunzo wekupedzisira, mune vamuri kushanda navo vacho mungati vane zvipo zvacho here imowo muZimbabwe kana kuti richiri basi?
Pari zvino vatiri kusangana navo, I think nekuti isu taane nguva tichizviita, sezvandataura kuti muZimbabwe ndakadzoka 2010, for the past 4 years ndiri kuona sepane so much improvement, nekuti pamunokoka vanhu kuti vaite maauditions ndo pamunotanga kuona kuti iko zvino vanhu vaakuvhurika meso nenyaya dzemitambo. Kwakuuya vanhu vane talent, asi patakatangawo ndakaona zvanga zvakaoma, nekuti vakawanda vachona I think idambudziko rekuti nekuti industry yedu haina mari yakakwana. Saka vari talented vakawanda vanenge vaine mabasa, saka kuvawana kunonhesa. Asi pari zvino zviri kuita, ndingangoti kutanga gore rakapera tinenge takusangana nevanhu vane chipo chacho chaicho vakati o.
Aiwa, tinokutendai muzvare tsuro nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa mashitenyi.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Nakaitsuro avanoita zvemitambo muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai maoko aJonga Tandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe remasangano evarairidzi rePTUZ rinoti riri kuenderera mberi neurongwa hwekuramwa mabasa pachavhurwa zvikoro. Mumwe wevagari vekuchinyamukwakwa kuchisumbanje vekurohwa nemapurisa anotaura pamusoro pechiitiko ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.